Dipo pagavera sarungan umoyo mangu akapinda gumbezera ke nozia abana chekucha dipo pagavera namotsa zvirwere zvese zvino mutya zvagare rufu runo mutya abana chekucha mudikani dai wandinzwisisi wenazareta ndiye andirwira ane rudo runoshamisa ndaona minana yakawandisa tsamira wangu dai wangonzwisisi wenazareta ndiye andirwira ane rudo runoshamisa ndaona minana yakawandisa sanga misodzi yangu yavasarungano sarungano zvive zvangu zvavasarungano sarungano nhamo dzangu dzavasarungano sarungano dav